Ini ndini Marvelous Mchanganya huye ndishiti hei no misore na uzeluza nasi china gunya na 12-2019. Muriera impova mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe avo vakashai kila kuSingapore shondora tera inoti inoda kuti wa Mugabe varazi kwekumusha kwavo kwa zvimba. Izvozvo zvatsemirwa nasi nemuzukuru wavo valiyo Mugabe kunyangwe hazvo kutaurirana nehurumende kuchiri kuenderera mberi. Urongwa hwekuchemwa kwava Mugabe hunoshandurwa nhasi mutumbi uchionekwa kuRufaro Stadium uye uchizoenda kwazvimba nemusi wesvondo mushure mekuonekana nevakuru vakuru vanobva kunyika dzakasiyana-siyana nemusi wemugovera kuNational Sports Stadium. Mutungamiri weBotswana otumira mutevedzeri wake kuti anomirira nyika iyi parufu rwava Mugabe. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakashungurudzwa nemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvotaura nhuna dzazvo. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yava Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.